Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, kubvumbi 17, 2024. Makatirira ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi ri muchirongwa chedu chanhasi. Dora reZimbabwe Gold roramba richichaya simba, vakawanda vachitiwo havachisina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mangwana. Ii ndiyo mimwe msore inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dora itsva richangobva mukuparurwa neReserve Bank of Zimbabwe reZimbabwe Gold kana kuti ZIG riri kuramba richiya simba pamusika wemukoto, vakawanda vachitiwo havachina chivimbo nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari kutenderera matunhu ose, uye nhasi vanga vari kuBulawayo uko vanga vachikurudzira vanhu kuti rwendo rwuno bhanga ravo riri kuda kuti rinyatsonzwisise matambudziko avo, vachivavimbisa kuti dhora idzva iri kana kuti ZIG rinenge rakasimba sezvo richinge rakatsigirwa negoridhe. Asi pamusika wemukoto zvinonzi dhora rimwe chete rekuAmerica ranga richitenga maZIG anosvika iwo 23 kuchitiwo kumusika wekumabhanga yanga iri $1 pamaZIG anosvika iwo 13 kana kuti 13. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano, tikatangawo nekuvabvunza kuti sei vanhu vasina chivimbo nebhanga reRBZ.
Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo inopuwa mhosva hombe pakukuruza simba kwemari yenyika kwemakore etafamba akusvika 26 kubva 1997 kusvika pari zvino. Saka ndiwo anoprinda mari yakawanda, ndiwo anotivimbisa kuti mari iyi yasimba yobva yatadza kusimba, tobva tarasikirwa nemari yedu. Ngachechipiri ndechekuti tinoona kuti kubuda kwemari dzenyika zvichiti pamutemo kuenda kunze kwenyika even including gold, Reserve Bank inopomerwa mhosva zvakare. Ndofunga makaona mazuva mairi apfuura apa vamutsvangwa vakatotaura kuti Reserve Bank yabudisa magold akawanda kuenda kuArab countries. Chokupedzisira ndechekuti kunyange gold ravari kuti vanaro pari zvino kusupporta local currency, vanhu vazhinji vari kubvunza kuti sei imwe 1.1 ton yegold yakachengetwa kunze kwenyika. Iro riri bhengi redu rinofanira kutenda kuti ndiro rine simba necapacity kuchengeta mari yedu.
Kuri kuti ndimi chipangamazano chava Mushayavanhu, mungavaudza kuti kudii kuti vanhu vave nechivimbo nebhanga ravo here?
VaMushayavanhu chokutanga ndechekuti vanofanira kuita munhu wevanhu. VaMangudya vakanga vari munhu wevanhu, vaitadza zvavo zvaizokuda zvitaitarisira. Asi kana imi maitaura navo taitaura navo kana mumaworkshop kana vachitaura vainzwa kuti vane nkamwe yake kuda kuteerera zvatinotaura. Manje ava vaMushayavanhu ava vanoratidza kuti vane simba rakawanda ende havadi kuzwa kuteerera vanhu, vanoti giri vaini mandiri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisawo paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi mana nemana yawana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Asi munyika amuna kuwirirana pazuva iri, vamwe vachiti izuva rakakosha, ukuwo vamwe vachiti hapana chekupemberera. Mutoredwe nau Ivan Zininga anotipanya inotevera.
Mangwana nzira dzose dzinenge dzakananga kwa Murambinda B High School kubwera kumanikaland uko kuri kuitirwa mhemberero huru dzekuwana kuzvitonga kuzere idzi. Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nasi vaitira vana mabiko pachikoro chemurambinda B apa. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanira kuziva kuti vanofanira kuve nechekuita nekuvakwa kwenyika. Asi vachinyorawo padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaive mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati nemberero hadzifaniri kuve dzevashoma, vamwe vachinonga sosve nemuromo. Izvi zvatsinirwa nevakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaive nhengo yeZanla High Command vachizivikanwa nezita rekuti Paka Chipoyera.
Zvinonakidza fani nemakore makumi mana nemana nyika yasununguka kubva kumaBritish ruzungukoro ndozve zvimwe zvataida. Asi pane zvisingataurwei kuti zvimwe zvezvataida ndo inonzi demokirasi iya yaitaurwa ichinzi one man one vote kana kuti munhu umwe chete nevhoti yake.
Studio 7 yaedza kubata mutauriri webato reZanu PF vaChris Mutsvangwa nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira asi vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vanomiririra Zanu PF kubikita South mudare reparamende vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvekupemberera.
Zuva ramangwana izuva ratiri kucherechedza nekupemberera makore makumi mana nemana tawana kuzvitonga kuzere. Saka zuva iri rinoreva kuti tava nyika ine bumbiro romutemo waro pachezvaro wakagadzirwa nevanhu vemuZimbabwe vachivavarira kuti zvido zvavo sevanhu zvinge zvichiremekedzwa.
Asi vakafanobata chigaro chemutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vati hapana chekupemberera.
Hatina kumira pakanaka, inguva yekufungisisa. Kubva patakawana rusununguko rwenyika tadzokera kumashure. Patakaenda kuhondo tirira rusununguko taida nhau yekuti muZimbabwe muite one man one vote. MuZimbabwe vanhu vange vaine vhu nepfuma yenyika yavo vaite guta ruzhinji munyika. Asi patikuta ora kudai so Zimbabwe haina guta ruzhinji, ruzhinji rwe panzara. Vanhu havana kuwana pfuma yenyika yavo iri kudyiwa nevashoma.
Izvi zvatsinwa nemutauriri webato reMDC vaLloyd Damba avo vanoti kutambisa nguva uku.
Kana chii chatingakwanisa kupemberera nekuti mukatarisa kuti zvitaa pakati peutapwa futi nemachina vachitora upfumi hwedu, Zimbabwe ndiyona risina basa kunyange dai vakaedza. Zvakarwirwa nemagandanga nevabereki vachifidha nana Chigube nana Mujiba hapana chakabuda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzare Stabile Dewa vanoti vari kupemberera zvavo semadzimai asi havasati vawana rusununguko ruzere.
Mafigures edu emadzimai ari muleadership ari kutodzokera kumashure muparliament. Madzimai nemaconstituencies they are only 10% out of 210 ma constituencies. Saka zvisiri izvo zvakarwiwa nevakadzi vakabatanawo nevarume vachinorwa hondo yechimurenga. Vaidawo kusumudzirwa kwemadzimai vakadzi vagani vane access kumafarms, vane access kumamines vari kubatawo zvicherwa vashoma zvikuru. Izvo zviri kuratidza kuti hatisati tanyatosvika pakuzvitonga kuzere nekuti madzimai achiri kusara kumashure.
Zvichakadaro vamunangagwa varegererawo vanhu vakawanda vange vari mumajeri senzira yekupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Ivans Zininga, Washington DC.
Zvichakadaro mapurisa ari kuyambirawo vanhu kuti vangwarire njodzi mumigwagwa pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere ramangwana iri. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath, avo vatiwo vanhu vari kufamba nemabhazi vari kushushikanawo nenyaya yekuti havasi kupiwa chenji dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Isu sesangano rePassengers Association of Zimbabwe tirikukurudzira vatyairi kuti vasamhanya vafambe porepore pamugwagwa. Kana vachinge vanyeta ngavatore pevhu vazororewo yavachimira mvura vozosumudzira rwindu. vasatyaire vakanita uye zvakare tinokurudzira kuti vasatore zvinodhakwa kana vari pamugwagwa zvine njodzi zvikuru zvinokuti munhu anozogona kuzorara achityaira motikari zvinozokonzera njodzi uye zvakare tikukurudzira vatyairi vedu kuti vakoshese upenyu hwevanhu vavakatakura neupenyu hwavo nokuti vakakoshera futi mhuri yavo nokuti ivo vanoreretirounguru saka tikuti vakoshese upenyu chekutanga.
Tinoona vazhinji vari kuchema chema ivo vachiti havasi kuwana chenji pavanenge vakwira michovha nezvimwewo. Zvamira sei pari zvino uye zvezvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Ichokwadi zvikuru, takaita ongororo takaona kuti vanhu vazhinji vari kutambura zvikuru vari kubatirwa nevanhu vemakombi nekuti hapana yatikuti chenji inokwanisa kunge vachipiwa. Vamwe vari kuzopuhwa zvinwiwa zvidyiwa. Tichingokurudzira dai hurumende yakurumbisa kuisa mari yemazigiri mazigiri kuti vanhu vakwanise kunge vachione chenji muchipfai.
Avo vanga vari mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura naMavelous Mhlanganya uye veStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vaparura gwaro rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi nhasi zvotyirwa nevamwe kuti zvichaomesera zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichienda kunotsvaga mafuro manyoro munyika iyi. Asi vaMotsoaledi vati gwaro ravo iri riri kutsigirwa nezvizvarwa zvenyika yavo zvakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Tinashe Munyarari vanodzidzisa paRhodes University.
Wanga uchitaura zvinyaya dzekuti vanoda kubvisa mutemo wa1957 weRefugee Convention newa1967 weUN Refugee Protocol, vachiti mitemo iyi haisisiri relevant kuSouth Africa pakuti South Africa haina maresources anokwanisa kusapota maconvention iyayo. Panyaya yecitizenship, mutemo wecitizenship unofanira kubatanidzwa nezvekuti citizenship, immigration refugee protection zvinofanira kubatanidzwa, and citizenship inofanira kupiwa zviri pamutemo. Panofanira kuva neregister rinozeiwa neparamende rekuti vanonga vachida kuona kuti vanhu vangano vapiwa citizenship, and department ravo vanga vachiti iwo Home Affairs haitozivi kuti vanhu vangani vari muSouth Africa vakapinda zvisiri pamutemo.
Saka tichitarisa zvavari kutaura izvi zvingakanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuenda kuSouth Africa uko kungava kupotera kana kunotsvaga mabasa?
Zvinokanganisa nekuti mapepa kutotaura sezviri kuitika pari zvino mapepa haasi kubuda zvekumhanya chaizvo. Nyango ukada kutsvaga asylum chai chai haisi kubuda, any bepa rauri kuapplya izvozvizvi harisi kubuda, hapana kana mapemiti ari kumbobuda izvozvizvi. So tiri kutoona kuti kuenda mberi zvinhu zvichatoramba zvichitooma pakuti zvidiravo zvezimbabwe zvichashaya mapepa zvinoda kuti zvishande muSouth Africa.
Totarisawo nguva yazviri kuitwa, vamwe vari kuti zvinogona kunge zvaananganawo nesarudzo dziri kuitwa idzi. Chingava chokwadi here?
Takatarisa zvaisoitika mumashure munguva yesarudzo ANC tinongoiona ichitaka kuomesa mitemo yeimmigration, and immigration ndo yavanonyanya kubata stereki nekuti mamwe mapata anonge achitaura nezvazvo kuti munomapinda maforena, maforena awanda chichi. Saka vanofanira kutotaura nezvazvo kuti mamwe mapati anyarare, so vanenge vachizviitira kutsvaga magotsi kazhinji kacho.
Dr. Tinashe Munyarari vari paRhodes University vanga vachitaura vari varunare kuSouth Africa. Vanomirira vakaremara musangano reAfrican Union kana kuti Disability Ambassador Vanyasha Nau vanoti kuumbwa kwechigaro chemiririri wevakaremara muAU pamwe nekudomwa kwavo semiririri wevanhu ava kwave kubatsira zvikuru mukugadzirisa mamwe matambudziko avanga vachitarisana navo sezvo hurumende dzemuAfrica dzave kutarisirwawo kuteerera mamwe mazano avanodzipa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Kuti zvinhu zvashanduka zvakanyanya kubvira pavakadomwa saAfrican Union Disability Ambassador muna 2019.
Chigaro chisati chavepo zvairima. Takamboedza nepose patogona asi zvairima kuti tinge tichisvitsa zvichimo zvinhu. Ationa izvi zvanyori, inga mukutambirwa kwedu vanhu vakangozati ambassador vasvika aiwa pano mhanywa.
Vanoti kunyangwe hazvo zvirongwa zvavo zvakambovhiringidzwa nedenda recovid-19, pari zvino vari kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vakaremara munyaya dzekodzero, mitambo, kusanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe.
Provinzi yeke tine vanhu vanodarika 50 vanga vachibhenefita mumaprograms atikuita maexchange programs yaya vachivaone exposure kuti mabasa vanoita zvezvizikanwe tichivabatsira kutsvaga mapartners, kutsvaga vanhu vanovabatsira kumaketa kune zvimwe.
Vanoti kunyange vari kufara kuti hurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika dziri mugungano reAU dzave kuteerera mazano avo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa zvakaita sekupa mari yekuti zvirongwa zvakaita seNational Disability Policy zvitevedzwe. Vanotivo uwandu hwevamiririri vevakaremara hunofanira kuwedzerwa mudare reparamende, makanzuru nemasangano akaita seSADC neAfrican Union. Vanhau vati pari zvino vari kunyora gwaro rine zvinhu zvese zvavanoda kuti zvigadziriswe iro vachatura kumusangano wevatungamiriri vemuAfrica. Mumwe anoita zvemitambo yakaita sewheelchair racing, basketball nesitting volleyball kunyangwe akaremara, Molini Majoni anoti:
Takasarira zvakanyanya kumaprogram mazhinji. Takuwana kuti tichidainzwawo kumaworkshop tichiudzwawo zviri kuitika munyika.
Asi anotiwo pachine zvakawanda zvinoda kuti zviitwe nehurumende neAfrican Union.
Ini ndinoda hangu kutaura in terms of sporting iyoyo kuti hatina maequipments. Hurumende yatibatsira kana maNGOs vatibatsira nemaequipments ekushandisa mawheelchair iwayo esport anodhura.
Mumwewo anotamba mitambo yakaita sewheelchair basketball akaremarawo, amai Gladys Masembura, vanoti vanofara chose kuti AU ichishanda nehurumende yave kuvapinza muzvirongwa zvavaisiwa kare zvakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze.
Isusu sevanhu vane disability, climate change taingoiziva generally kuti kunze kuri kungochinja mamiriro ekunze ari kungoshanduka, not knowing kuti kune maeffects nemacauses anenge achikonzereswa.
Mukuru anoona nezvakaremara mubazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, Dr. Christine Peter, vaudza Studio 7 kuti kuveko kwavanhau kuAU kwakakoshera nyika.
Nekuti vanenge vachifambidza basa rinoti batanidza yatinoti unity iya, tichibatana senyika dziri muAfrica mukukurukura nezvekugarisana kwevanhu vakaremara. Gadzikana kwavo, a well-being of persons with disabilities. Zvakare nekushanda pamwe chete kwenyika dzemuAfrica.
Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti:
Dambudziko riripo ratinoona nderekuti hapana link iripo pakati pehurumende, vamiririri nevanhu vakaremara vacho mune dzinyika dzakasiyana siyana.
Vanhu vakaremara zvikamu 15 zvevanhu vose munyika. United Nations inotiwo muAfrica yese mune vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere 80 miliyoni vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weLibya kuUnited Nations vaAbdulaye Balithi vasiya basa vachitsutsumwa nekuti vatungamiri venyika yavo havana kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Vange vari pabasa iri kwemwedzi 10 nemisere. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yavaPercy Stole vanobva kuChiredzi kumasvingo, asi pari zvino vari kugara kuSoshanguve kuSouth Africa. VaStole vakaitwa operation pachipatara cheDr. George Mukari Academic Hospital apo vakasiya chikwereti chemari inosvika 99,000 rand izvo zvave kuita kuti vatadze kudzokera zvakare pachipatara ichi kunotariswa operation yavo nekuda kweizvi vasitole vave kurwara vari kumba vachishaya mari yekutenga mapiritsi nemishonga vanoti vanoda kuvabatsira vanokwanisa kuvabata panhamba dzavo dzinoti +27 643 394 191 ngatinzwe hurukuru yavaita najonga kandemiri westudio 7
last time ndakaenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndibva vandiita operation pachest vamoyo apa sau ndibva vatanga kudrena ropa ranga rimanga vachitika moyo wangu wazarirwa neropa ropa racho ragwamba futi saka ndiranga vachidrena vakupedza kudrena vanga vakaita kuma 4 days vachidrena ropa racho vakupedza kudrena kavakaita ndipo vakazobva voonditi ava padhuze kubuda kachifaisi ndobva ndabuda handina kubuda hangu kuenda kushaya ndakanikurimo mukati umomomo ndobva vazonditi rechiseven ndipo vakazonditi discharge ndobva ndabuda so kubuda kwandakaita ndakazoti ndakudzoka vavo nditi ndidzoke kucheck up ndobva ndadzoka kucheck up kudzoka kucheck up kuya kuya ndobva vati vari kuda mari 99,544
iri chi US dollar iri kana kuti rand kana Zimbabwe dollar
rand ndobva ndatarisa ini handina kana rand handisi kutomboshanda ipapo ndakatongobvawo kumoshavo sekuti kudhara saka ndoda kutombozama kuti vefamily vandipe mari vabva vandipa mari so haina kusvika kwose ikoko ndakangozinonyanari nayo votosvika kwokoko nanhasi vakanditorera mapepa ndobva ndadii ndadzobva kumbara nhasi ndiripo amba ndatoda mapiritsi pamwe ndokwanisa kuenda kuhospital hospital inokwanisa kunondibvunzabvunza zvakawanda ndoda futi chii maasilamu chiichi
saka chipatara chamaamaenda kwamakaitwa operation chipatara chehurumende here chekanzuro here kana chipatara chakazvimirira inganzi private
ya la first time chipatara yandaenda cheprivate ndanichida kundobvunza ndikuti ndipase kuwana mapiritsi so pakusvika ndokubva ndabvunza vakati azotoda chipatara zvinofanira kuti uende kuhospital ndobva ndaiswa kuranguwa vakinda ranguwa ndobva ndakanosangana neoperation chiichi ndiripa kuzobuda pakuzochajiwa mari dzose idzi
saka operation yakapora here zvokuti mama akudzokera kucheck up kana kuti isitori ronda risati rapora rinoda kunge richitotariswa
saizvo zvizvi riri kurwadzira mukati so kuti nditofamba as a big problem handikwanisi
saka iye zvino izvi muri kuwana mishonga here kana mapiritsi zvokuti muri kumboshandisawo kuti marwadzo adzikire
mapiritsi ndikutoashayiwa ndikuenda kumashops vanodzikana ndine chimari so now I don't have money handina mari
tinobva kuti muri kuchemawo kuwana vezimbabwe kuti vakubatsirei rubatsiro rupi rwamuri kutarisira kuwana vezimbabwe
kuti unonge akwanisawo ndeupa unongobudisawo paanapo ndinobve ndingakwanisa kubatsirika
asi chishuo chenyu ndechekuti mukwanise kuunganidza mari inoita 99,500 rand
mari iyoyoyo ndingaita makore ndisinambobvira ndaiunganidza since from ndichikuva handisati ndakamboiunganidza ndisingazivi zvangu kuti hana mwari achida nobve ndichirarama zvinokwanisa kuitika mara hei pakakura pakareba pano parefu
saka iye zvino muri kugara sei musouth africa muri kuchengetwa nehama here kana muri kuzvigarira pache zvenyu
ivo zvino ndiri kuchengetwa nehama ndikochemari dandaitowana mari ndiende zvangu kumusha
saka kuti muende kumusha munoda mari yekushandisa
ekuenda kumusha ndakangowana yekukwira chete kuti ndiende kumusha beta ne kundobhadhara pabhodha ndokuenda zvangu kumusha
saka mune mhuri here mudzimai nevana
vana vari kuzimbabwe
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vapesi stole vachitaura vari parunare kusosha nguve musouth africa najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezvedare resenate riri kusangana kuti rizeye nyaya yekuda kumanikidza kusiya basa gurukota rezvemukati menyika yeamerica vaalejandro mayorkas avo vari kupomerwa mhosva yekusateedzera mutemo nekusa torera matano vari kupinda pamuganhu weAmerica neMexico vachitsvaga upotere muAmerica. Katinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande nevanoongorora zvematongerwo enyika vaDenmoyo.
Maonera angu vapoteri vari munyika yeAmerica vanobatwa zvakanaka, asi kuti kune mhando dzakasiyana siyana dzavapoteri. Kuna vapoteri vari pamutemo, kozoti vamwe vanosemerera zvisiri pamutemo vongoda kugara vari zvinyawo zvisina mapepa zvisiri pachirungu yatinoti documented. Zvinozosiyanawo ipapo. Saka ndakangotarisa hangu somunhuwo wenyama. Tunoona hangu sokuti kana uri mupoteri muAmerica unobatwa zvakanaka kana usina zvimwewo zvauri kutsvagawo zvakaita.
Mungati hurumende yeAmerica iri kuchengeta migani yayo zvakakwana here?
Ini ndinoona sokuti hurumende inoedza painogona napo kuchengetedza migano. Nokuti ine atinoti maborder security agencies anotoona kuti basa ravo ndiro kuchengetedza migano iwayayi. Saka ndinoona kuti vari kuita basa ravo. Asiwo kune zvine zviriko matingati machallenges anogona kukonzerwa nokuwanda uwandu hwevanhu unenge uchida kupinda kuna mamwe matunhu achida kupinda muAmerica. Ndo hungazovhiringidza kufamba zvakanaka kana kuchengetedza kwakanaka kwamaborder iwaya namaborder security agencies. Asi mukuona kwangu vanga vachizama chose kuchengetedza zvakanaka.
Munofungei pamusoro pemhosva iri kupfumirwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaAlejandro Mayorkas dzekuti havasi kuita basa ravo zvakakwana?
Gurukota rekuchengetedzwa kwenyika riri kupomerwa mhosva dzokuti havasi kuita basa zvakanaka. Asi mhosva dzachona dzinenge dzichida kuti dzinyatsovhenekwa zvichienderana nebumbiriro remutemo, pachinongedzwa kuti apa bumbiriro remutemo rinoti zvakati iro gurukota kota rakundikana pakati. Kana tikangotarisa tichingoita generalization hazvinyanyi kubatsira.
Tine urombo vateereri avo vanga vari Dr. Gwekwerere vachitaura vari parunare kuFlorida naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kunemi vateereri muchirudza zvamunofunga.
Nai Chris, nai Chris Mtsvangwa, uri kutsvaga basa here? Tinoziva kuti vene akakutandanisa. Saka uri kuda kuti iwewe uchigovere chikafu here? Kutanga riini? ZANU-PF ibato rezvematongerwo enyika. Zvinongoitawo kunge mune mapato mamwe arimo muno. Moda kuti muite zvamunoita papfumvudza. Kana maNGO munenge mava kuti ndeamunangagwa, chikafu ndechaamunangagwa. Kwete kwete, ngachingopiwa nevanhu vari mpasha wavanhu vasingatarise kuti vabvepi. Zviri kuitika izvozvo kuti vanhu vanoungana, vanhu vonzi nhingi ngaapinde, nhingi ngaapinde, ndizvozvo. Asi chemusikaoni muchiti imimi muchatonga kusvika dhongira vamerenyanga, kusaona kwamuri kuita kuti hamusina kana 20% yesapoti yepopulation yeZimbabwe.
Ndiri kudawo kuti mundisitsire mashoko angu kune icho chipangamazano chaivo vereserve bank avo vakauyavo mazuva ano nenhemavo dzavo nyowani. Isu taneta nenhema dzemari yenyika iyoyi, takambonyudzigwa mapenjeni evarume vedu achifuma achingoiyi haisisiri mari, iyi haisisiri mari nemapepa iwaya. Hatina kupusa vana vamuri kungogadza ipapa muchiti magavhena emabhengi vakanga vasikwa here 2007 and 2008 mari dzichiti kusemi kune imwe mari, masikati kune imwe mari. Hatina chatichavimba. Imiwo hurumende itambireiwo mari iyoyo kumapasipoti, kudzimota dzinopinda apa, kudhiziri, zvese tambiraiwo tigoivimba.
Apa Studio 7 nevarume ndibatsireiwo. Kana imi muchibudisa mari muchiti kwai iri ine simba kukunda randi, musingaidi kumapasipoti, musingaidi pakubhadhara juti, musingaidi pane zvimwe zvinhu munyika menyu, motiudza kuti mari iyoyo ine value. Imi zvimwe zvinhu zvamunoita zvonyadzisa, kunyadzisa chaichero mbavha iri museri megwenzi inoseka. Muri kutichaja mari dzekune dzimwe nyika munyika menyu muchiti magadzirisa mari inoda kuti irisetle nyika kuti zvimire zvakanaka. Zvivenyu zvakadhakwa kudhakwa zvapo kupedzisira. Mazvo gadzirisai hunhu wenyu, haiiti irashei.
Zvangu zvendiroda kutaura ndizvokuti hurumende yeZANU-PF ngaive serious nemachina. MaChina ari kufenga nyika yedu pasapa. Taasuspend, tinoguma taapa suspend takango.
Aiwa tinotenda vatereri asidzo ipfungwa dzevatereri kwete dzedu isu veStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichange tichitaura nenyaya yezvekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika mangwana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Tunga Milinkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda